hakuna zvinhu zvakadaro manyepo emunhu anenge adyiwa. Hatina zvinhu zvakadaro mazuva ano, hakuna chikafu chiri kupuhwa vanhu pamwe kunze kwekunge riri sadza repanhamo. Asi munoziva munhu anenge adyiwa kaanongoramba achitaura kwaasingazivi. Vakazingize vanga vari kuLondon, havazivikanwi kumusha. Murani mavanotogara chaimo vamwe havatovaziva, vanotongonzi murume womasuti uyo uyo, havazivikanwe ba. Kana vachida ngavamirire next 5 years vataure nevanhu, kwete kuparadza manyepo akadaro.
Asi imiwo seZANU PF kana kuti semunhu akakunda munzvimbo iyi, pane vatovamboyo here kwamuri vaine zvichemo?
Vanhu vese vari kuya kuna kwandiri vane zvichemo, vayo veZANU PF, ZANU PF veMDC vese vanouya pandava apa. Ndaa MP wemunhu wese weZANU PF weMDC, vanhu vangu, as long as munhu iye ari mukonstituensi yeuzumba, munhu wangu kana ane chichemo ndichigona kumubatsira, ini ndomubatsira. Tichida kansela tochiisa kuna kansela, tichida department of social warfare toisa kudepartment of social warfare. Kana tichida zvechipatara, kuri kunzi ambulance yashaya dhiziri, tomutsvagira dhiziri rotakurwa oenda kuchipatara.
Asi imiwo muri kuitawo zvipi pakukurudzirawo kuti vanhu vagarisane mushure mesarudzo?
Tiri kukurudzira vanhu vedu kuti vagarisane zvakanyanyisisa kwazvo. Asi chamunoda kutarisa sevatori venhau inyaya yemanhamba, kuti inini ndakaona cross 22,000. Vakazingizi vakakundwa nemaspoiled paper, vakaita less than 1,000 muzimba constituency yese. Saka munhu akadaro akakundwa nemaspoiled paper, maspoiled paper kunyora vanhu vakakotsira vasingazivi kuti varikuda kunyora zvipi, vakavakunda vakazingizi. Saka ngavasaparadzi mushongo wakagara zvakanaka.